Vakaungana pamusha pavamugabe vanoti vari kutarisira kuona mutumbi wavamugabe pauchasvika kwazvimba mangwana. Mumwe mugaro wekwazvimba vaLucas Mate vati zvakakosha kuti mutumbi wavamugabe usvike pamusha pavo sezvo vaigara vachiuya kumba kwavo kwazvimba.
Pavanobuda nzara ngabve kunze kana ngabve kupi auya pano pamusha pake. Saka tinotofara kuti ngara ngauye tipedze kumuona pano pamusha pake. Ndopata apedzera kumuona ndopatomuzira pano. Saka tinofara zvikuru ngara yedu achiuya pano.
Mumwe mugari abva kumhangura vaChristian Chaka vati vanofara nekuonekana navamugabe pamusha pavo sezvo mufi wose achifanirwa kunzwa kumusha kwake asati avigwa.
Baba vemunhu wese akafa anoenda kumusha kwake ozobva kumusha kwake.
Mumwe mwana wechikoro Sylvia Maonedzo uya anga ari parufu rwavamugabe ati asundwa kuuya kurufu rwavamugabe nekuda kwechido chavo munyaya dzedzidzo.
Tinovarangarira nyoti vaipa vanhu chikafu, vaisapota zvakawanda muno masvimbo kwenguva yavareba zvisingaiti nyangewo muzvikoro vakavadzidzawo zvikoro.
Ambuya Mesi Chidhuza vatiwo vanofara kuti mutumbi wavamugabe uye kumusha sezvo ivo vanga vasingakwanise kuenda kuHarare.
Ngaufuura wendowazvo kufara chaizvo timuonewo sesati gunofambamwe tiri zvirema.
Asa amai Matirenga Gombarume vati hazvina kunaka kuti vanyemudzwe mwana wavo achizonovigwa kune imwe nzvimbo.
Kokuriko kumusha kwake kuriko kwaanogara wongozopfuura nekuno isu tingafariri. Hatifari nokuti ivo ndiko kwavakaberekerwa kuno, vakakurira kuno, vakagara kuno, tongoita kunyemutswa munhu wedu isusu pakudi.
Amai Gombarume vati havasi kufara sezvo vamugabe vakabatwa sembwa pavakabviswa. Amai Gombarume vati zvinoshamisa kuti vamugabe vave kunzi vanaka nevakavabvisa pachigaro nekuti vafa.
Kokuriko kumusha kwake kuriko kwaanogara wongozopfuura nekuno isu tingafariri. Hatifari nokuti ivo ndiko kwavakaberekerwa kuno, vakakurira kuno, vakagara kuno, tongoita kunyemutswa munhu wedu isusu pakudi.
Zvichakadaro vanhu vaviri vanoti mupurisa anga achiongorora vanhu vanga vachibika pamwe nemushandi wehurumende vasungwa parufu mushure mekuonekwa vachiba mafuta anosvika marita matanhatu. Vakafanobata chinzvimbo chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West Inspector Ian Kohera vati tivabate mangwana vave neripoti izere sezvo vanga vasiri muhofisi. Kubatwa kwevanhu vanga vachiba zvaita kuti paitwe hurongwa hwekusecha munhu wese anenge akatakura bhegi kana ave kubuda pagedhe repamba pavamugabe. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Apa Chigoriwa.